Gomo paunori kwitsa iwe nekuti paunenge wakudzika vanogona vori kwitsa iwe munhu wose wenyama anodarika saka imbomira kundidadira chete iwewe hauudzike chete iwewe hautiurike chiwe iwe chinobhururuka chinomhara sabvonyonyo chikudza kuvarombo chikanda matombo atiskurwa, atiskurwa, kungotiurana ukange wafurwa, wafurwa, kutonozwa kwatauruka
vanoshikudza vachaninipa
kutonozwa kwatauruka
vanorema vachatoreruka
vachaira mpururu, mpururu, mpururu namuridzo mpururu
manyemwe zvinewo chiko chezvinofambidzana vemanyemwa vatore nguva kupukuta misodzi pamatama achadzikamisa hana achafarara mangwana tsura naipa ukama pakudonamokamana haiwa dzikama wamai dzikama 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 wamai dzikama dzikama dzikama
mpururu, mpururu, pacharira mpururu.